This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina, chivabvu 14, 2015.
Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe yotengesa mangodai pamusika muurongwa hunopera mangwana.
Dare redzimhosva mukaroi rinorasa nyaya yanga ichipomerwa vatemba muliswa.
Vagari vekucholo chonorth vochema-chema nekutyisidzirwa pamberi pesarudzo dzeby-election.
Vagari vekumanika land vosarawo vachinyemwerera zvichitevera kubatsirwa pachena navana chiremba vekuindia.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe iri kutarisirwa kupedza kutengesa mangodayo muHarare mangwana. Aka ndike chitatu Zimbabwe ichiita musika wekutengesa mangoda ayo. Musika uyu wakavhurwa nemuvhuro uye pari kutarisirwa kutengeswa mangoda anosvika mazana mana ezviuru zvemakarats. Kutengeswa kwemangoda aya kuri kuitika apo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemangoda. Mutevedzeri wegurukota rezvicherwa vaFred Moyo vakaudza paramende nezuro kuti kucherwa kwemangoda kwamarange kwakaderera nezvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana. Vamoyo vanoti makambani ari kumarange ave kuchera mangoda pasi kwete pamusorosoro zvaakatanga achiita, izvo zvapa kuti uwandu hwemangoda huderere kusvika pa5.9 million karats pagore rapera.
Mamwe makambani ari kutadza kubhadhara vashandi vavo zvopa kuti mamwe acho atengeserwe midziyo nedare kuti abhadhare zvikwereti. Vashandiwo vanonzi vari kugara vachiramwa mabasa. Gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWalter Chidhakwa vanotiwo vari kuronga kubatanidza makambani ose ari kuchera mangoda kwamarange kuti aite kambani imwe chete. Mukuzeya nyaya yekutengeswa kwemangoda munyika, tabata vashamiso Mutisi Gweta uye vachimirirawo masangano akazvimirira oga muKimberley Process.
Kutengeswa kwemangoda pamusika muHarare yatinoti auction system, isystem yakanaka zvazvo pari zvino, asi chakakosha ndechekuti tiwane yatinoti fair value kana kuti mari yakakwana pamadiamonds atinenge tichitengesa, kuita kuti vaya vaya vanenge vachitenga madiamonds vatenge nemari inoenderana neuremu nekunaka kunenge kwakaita diamond, atinoti makarat aya neclarity. Izvozvo zvinhu zvakakosha kuti titarise kana vachitenga madiamonds, ndokuti nyika iwane mari yakati wandei. Asi kuti nyika iwanewo mari yakati wandei, hapafanirwi kuita hubimbindoga pakati pemaofficials ari involved muoption system then nemaofficials kana marepresentatives emabuyers kana kuti vaya vanenge vaakutengesa. Pakangoitika hubimbindoga kutaura kuti nyika inokwanisa kurudza nokuti madiamonds anokwanisa kutengwa nemari yakaderera kana kuti mari iri pasi pasi.
Tiri kunzwawo kuti uwandu hwemangoda ari kucherwa iko kwamarange hwakaderera zvikuru nezvikamu makumi matatu nemana kubva muzana. Zviri kukushamisa here izvi?
Zvinhu zvisingashamisi nekuti zvanga zvichiexpectiwa kuti zvichaitika, nekuti kwatasa kubva gore rapera kuda kupera kwaro Ministry of Mines Diamond Mining Companies vanga vachikwikwidzana panyaya yekuti madiamond mining companies anga achiti madiamonds atiri kumaina anonzi maaluvia ayaya anowanikwa pamusoro aakupera munzvimbo dzavari kumaina, nenyaya yekuti ivo vazhinji vanga vasina equipment kana kuti mari yekuti vainveste mukuchindwa kwemadiamonds epasi peivhu atinoti makimberlite kana kuti amaya anowanikwa mumatombo pasi. Then chimwe chakaafecta futi production inyaya yekuti Ministry of Mines iri kuda kuita consolidation kana kuti kubatanidza makambani ekumarange nemamwe makambani emuZimbabwe ari kumaina madiamonds kuti vafome one big company inozonzi Zimbabwe Consolidated Diamond Mining Company. Urongwa ihwohwo ndohumwe hwandinofungidzira kuti hwakakonzera kuti madiamond mining company vareduce production.
Vashamiso Mutisi Igweta uye vachimirira Kimberley Process munyika zvikuru kudivi remasangano akazvimirira oga vanga vari parunare kwaMutare.
Vaimbovesa chigaro wezano PF mudunhu remashandaland west vatemba muliswa vawanikwa nhasi vasina mhosva panyaya vaipomerwa yekuba pamwe nekuwanikwa vaine zvombo zvisiri pamutemo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitura mutongo nhasi mutongi wedare muchinoi vaFelix Mawadza vati vamuliswa havana mhosva yekuba pamwe nekuwanikwa vaine zvombo zvitanhatu papurazi ravo reSpring pedyo neguta reKaroi. Vamawadza vati hurumende haifanirwe kuvimba neufakazi hwevaimbove mushandi wavamuliswa vaState Fine Mashiri sezvo ivo vaipomerwa pamwe navamuliswa panyaya iyi. Vati dare rarasa ufakazi hwavamashiri zviri pamutemo sezvo mutemo uri pachena kuti ufakazi hwemunhu achipomera munhu waaifungidzirwa kuti akapara mhosva naye haufanirwe kutambirwa nematare. Izvi vanoti zvabva zvasiya hurumende isina humbo hunosungirira vamuliswa panyaya iyi. Vachitaura mushure mekuwanikwa vasina mhosva vamuliswa vati mutongo uyu unoratidza kuti matare dzemhosva vachiri kuita basa ravo nemazvo.
Ndinotenda nekutonga kwaita dare zvinoratidza kuti panga pasina nyaya and asi zvinorwadza ndezvekuti ndagara ndichipinda mumatare pasina nyaya ndingopomerwa nyaya akasikwe kutanga and handifunge ndigoko kupedzisira asi kwakusvika kunyanya kana tichipinda mutambo wepolitics nemaelections ariko aya.
Izvi zvatsigirwa negweta ravamuliswa vamusindo hungwe avo vati hurumende yanga ichingombiridza nyaya pasina.
Sekutaura kwatakaita kubva pekutanga nyaya iyi yanga iri nyaya yekungoumbiridza. State yanga isina nyaya zvamuchose papasina kana evidence. Evidence yese yakabuda mucourt yaitotendeka kuno umwe munhu asiri vamuliswa. Takazvitaura kubva pekutanga kuti zvingori zvepolitical victimization. Asi zvisinei zvinoratidza kuti justice delivery system yedu ichiri mhenyu. Tinogutsikana neoutcome yabudai, justice has been done.
Vamuliswa vachinopodza mapurisa kuti vasashandiswe nevanoita zvematongerwo enyika sezvo zvichisvibisa zita renyika.
Mapurisa anosungwa ngavasashandiswa nemapoliticians nekuti hazviite kuti even basa ravo ringe riri right. Vakaona nyaya dzangu dzese dzavaunza kumatare ndagara mhosva dzichiraswa. Saka zvauda kuti vazviongorore kuti vari kugadzirisa nyika here kauti vari kupunza nyika.
Vamuliswa vanga vachipomerwa mhosva yekuba zvombo zvitanhatu kumhangura papurazi reSamaiu muna 2007 vakaenda nazvo kupurazi ravo uko vaizvichengeta. Asi vamuliswa vanga vachiramba nyaya idzi vachiti vanhu vezvematongerwo enyika vakabuda nenyaya dzekunyepa. Vamuliswa vari kukwikwidza musarudzo yebuy election iri kuitwa kuHurungwe West uko kuri kuitika mhirizhonga. Vose vanofungidzirwa kuti vanotsigira vamuliswa vari kuoneswa chitsvuku nenhengo dzezanu PF. Izvi zvinotevera kurudziro yakaitwa negurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo yekuti vose vanotsigira vamuliswa vadzingwe mudunhu iri. Mashoko avachombo ari kushoropodzwa zvikuru nemasangano anoona nezvekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vezvematongerwo enyika havafanirwe kushandisa vechidiki mukuita mhirizhonga munguva dzesarudzo. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vagari vekucholocho north kumatebeland north vari kutyisidzirwa pamberi pesarudzo dzemabuy elections dziri kuitwa mudunhu iri mwedzi unouya. Sangano reyouth initiative rinoti madzishe nevanozviti vakarwira hondo yerusununguko havafaniri kumanikidza vanhu kuvhotera vanhu vavasingadi sezvo munhu wese aine kodzero yekuvhotera munhu waanoda.
Pane mashoko ekuti madzishe ari kutyisidzira vanhu kuti vavhotere nhengo yezanu PF uye vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vajonathan Moyo. Vamoyo vari kukwikwidzana navabusa Ncube naamai Gertrude Swanda avari kupinda musarudzo iyi vakazvimirira. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rezano PF panyaya iyi.
Sarudzo dzekutsvaga mumiriri wehwedza North Mudare House of Assembly dziri kuitwa mangwana. Sarudzo idzi ndedzekutsvaga munhu achatsiva vaimirira dunhu iri muchakabvu Simon Kundai Musanu veZANU PF. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti richange richiongorora sarudzo idzi. Mumashoko aro kuvatori venhau nhasi, ZESIN iri kukurudzira vanhu mudunhu iri kuti vavhote murunyararo uye kuremekedza kodzero dzevamwe vanhu.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika muBurundi nasi.
Mauto emuBurundi arwisana zvakasimba achida kuti ose atore masimba muguta reBujumbura nasi. Ezvaitika zuva rimwe, mumwe mukuru mukuru wemauto aedza kubvisa mutungamiri wenyika iyi nechisimba, apo mutungamiri wenyika iyi vaPierre Ngurunziza vari kunze kwenyika. Kurwisana uku kwaitika munzvimbo dzakakomberedza muzinda wenhepfenyuro yenyika iyi. Mauto ari kuedza kubvisa vaNgurunziza achiedza kutorera muzinda mauto ari kuchengetedza muzinda uyu aya ari kutsigira mutungamiri wenyika.
Mutori wenhau weVOA Gabe Jeslo uyo ari muBujumbura anotaona musoja akafa pamuzinda uyu. Pfuti dzinonzi dzambomira kuridzwa mushure menguva yakareba yekurwisana. Mutauriri wemauto ari kutsigira kubviswa kwavaNgurunziza vaZeno Ndabaneze vaudza VOA Central Africa Service kuti vatsigiri vemutungamiri wenyika vari kuramba vakachengetedza muzinda wenhepfenyuro. Vatiwo vaNgurunziza vachiri panyanga uye mauto ari kuvatsigira.
Hapana ari kuziva kuna vaNgurunziza, asi vanhu vaudza VOA kuti vari panzvimbo isina kudomwa muDar es Salaam muTanzania, uko vakapinda mumusangano nezuro waiziya gakava remuBurundi.
Vakabviswa pachigaro chemukuru wevasori muBurundi, General Godfroid Niyombare, vakashandisa nhepfenyuro dzakazvimirira kuburitsa mashoko ekuti vaNgurunziza vainge vabviswa basa. VaNiyombare avo vakabviswa pachigaro chekuva mukuru wevasori muna kukadzi nekuramba kwavo kuti vaNgurunziza varambe vachitonga vakamboitawo mumiriri weBurundi kuKenya.
Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vakurudzira vanhu vemuBurundi kuti varambe vakagadzikana nekusarwisana. Vativo vanorangarira kushungurudzwa kwevanhu vemunyika iyi kwakaitika munguva yehondo yemakore 13 iyo yakapera muna 2006. UN Security Council iri kuita musangano wechimbi-chimbi nhasi wekuzeya gakava remuBurundi. Nhumwa mbiri dzehurumende yeAmerica dziri kushanya muZimbabwe, uko dziri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu senzira yekuti ukama hwayo neAmerica hugadzirisike. Mutevedzeri wemunyori mubazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vachiona nezveAfrica, amai Shannon Smith, pamwe nemutevedzeri wemunyori muhofisi yezveutongi hwejechetere nekodzero dzevanhu vaStephen Felstein vari kushanya muZimbabwe kuti vazvinzwire voga zviri kuitika munyaya dzezvekodzero dzevanhu neutongi hwejechetere kubva pakatanga nyika kushandisa bumbiro remutemo idzva muna 2013. Vaviri ava vari kusangana nevakuru vakuru muhurumende, masangano akazvimirira uye mapata anopikisa muZimbabwe. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti nguva yashanya nhumwa dzeAmerica idzi inguva yakaipira Zimbabwe, sezvo paine nyaya yemurwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika vaitaidza mara. Izvo zvinonzi zvinogonawo kukanganisa urongwa hwekuti Amerika ikasike kudyidzana zvizere neZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosimangongera pamwe nenhengo yezano PF vachiongororawo zvematongerwo enyika vagadzira churumhanzu. Tatanga nekubvunza vamangongera kuti vanoona rwendo urwo ruine pundutso here kuZimbabwe.
Manzwira andiri kuitawo ndeyekuti mumisangano yavapinda nemarepresentatives egovernment nemarepresentatives ecivil society vane zvakawanda zvavanga vachireiza kana kuti zvavanga vachibudisa kuti vange vachitsanangurirwa maererano nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Dzimwe nyaya dzinoenderana nechekuita nenyaya dzakafanana nebumbiro remutemo reZimbabwe risati ranyatsopedzwa kushandwa kwaro kana kuti nge richiitwa mutemo wenyika inoyi. Ndofunga ndo imwe nyaya iri kubuda ipapo. Mamwe mafunga kumawa ari kuti vange vachibvunza mubvunzo maererano nenyaya dzekodzero dzevanhu zvichienderana nenyaya dzakafanana nokushayikwa kwavaitaidza mara vanova munhu anoongorora nyaya dzekodzero dzevanhu. Ndo mamwe maissues atiri kunzwa iwayo kuti anga achireizwa. Toziwawo kuti hurumende yeZimbabwe iri kuda chaizvo kunge ichikwidzana zvakanaka neAmerica sekuchikwidzana kwakanaka kwayaa kuita neEurope kana kuti kwayaa kuzama kuita neEurope. Saka tinotarisirawo kuti hurumende yeZimbabwe inenge ichizamawo painogona kuti inge ichiita kuti ukama hwayo neAmerica hunge huri hwakagadzikana zvakanaka. Saka ndofunga ndo mamwe maissues anenge achibuda iwayo.
Vachirumhanzu rwendo rwechikwata cheveAmerica vari muZimbabwe, izvi zvingatarisirwa kana kuti zvamungataura pamusoro pavo?
Zvakawanda zvinotarisirwa asika vateereri vanofanira kuziva nokunzvera zvinangwa zveAmerica. Zimbabwe haisiriyo yakakumbira maAmericans maviri kuti vave kuZimbabwe, asi ivo vakutoona kuti mapolicies avo atingati foreign interest pachirungu yava kutombumbiswa nenyaya yokuti Zimbabwean government yakati isusu hatizofi takaregedza kuti tive in charge namaresources edu. Nometa zvataurwa nesuperpower sezvakaita America izvozvo kana ani nani zvake, asi nenyaya yekuti maAmericans vanoziva kuti muZimbabwe tinawo maresources anoita kuti maAmericansvo vaite upenyu hwavo isivo tichiitawo upenyu hwedu. Saka zviri kwaari maAmericans kufuka kana kuwarira jira iri. Zvimwe zvataurwa hazvo navamangongera kuti human rights nezvimwe zvakadero, hapana munhu asingazivi violation of human rights yamaAmericans all over the world. They are imposing their will on small countries, on big countries sezvakaita vana Russia and so forth.
Vamangongera,
paita kanenge kakumkriza makesis ekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvichienderanawo nenyaya yekutiwo Zimbabwe kana ichinge yakupinda munyaya dzesarudzo zvitoziva tine mabai elections ari kuitika, mamwe akatoitika, mamwe ari kuitika musi wa10 June. Tinowanzoona isisu makesis ekutyorwa kwekodzero dzevanhu achiwedzera ende ndo zvatinenge tiri kuona ipapapa. Tichizotarisawo futi nyaya dzimwe dzinenge dziri serious dzakasanganisira dzekusokufanana nokutorwa kwavaitaidza mara nekushayika kwavaita. Toziva kuti vekuAmerica, vekuEurope nevamwe vari kuramba vachibvunza mbudzo. Nesuwo maZimbabweans tiri muno tiri kubvunza kuti itaidza mari ari piko, ngaadzoswe kana kuti hurumende yeZimbabwe ngairatidze kuti zveshuwa shuwa iri kumutsvaga zvine masimba. Izvozvo hazvisati zvanyatsooneka. Saka izvozvo izvo ndo zvimwe zvandofungidzira kuti vanenge vachizosimudza pavanenge vachiita hurukuro nehurumende yeZimbabwe nevamwewo vari muZimbabwe vanosanganisira masangano akazvimiririra.
Vachirumhanzu panyaya yekodzero dzevanhu.
Kungotaura hako zvekunoita hako vamangongera, handifungi kuti kana munhu ari serious chaizvo chaizvo kuti achida kuita business ungatombofunga nenyaya dzakaita saizvo. Today hapana munhu asingazivi kuti South Africa is regarded in the Western world as one of the performing countries or economy. Kuna vanhu vanourawa on daily basis, kune vanhu vanogara nefuti namapanga maoka, but all these American companies, they are there. Saka iyoyo is not even an excuse yatingatomboti maAmericans taken a lecture on nenyaya yamahuman rights. Saka haisiri nyaya yatingatombotaura nezvamahuman rights. Anyway, dokutaura kwandaita, zviri kwavari kuda kuuyai muZimbabwe kana kuregedza. Vakaregedza amwe makantries ari kuuya.
Avanga vari nhengo yezano PF vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosimangongera. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa chavana chiremba weku India vanga vachibatsira vanhu pachena mudunhu reManicaland chakapera nezuro. Vanhu vanodarika chiuru vakabatsirwa mukurapwa zvirwere zvakasiyana siyana. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Chiremba mukuru mudunhu reManicaland amai patroni venge mafaune vanoti vana chiremba vekuindia gumi nevafumbamwe vakakwanisa kuita maoperation anokwana chiuru nezana rimwe chete uye hapana zvinetswa pamaoperation ose akaitwa aya. Vana chiremba ava vaitarisirwa kuita maoperation mazana masere asi vanhu vakazowandisa sezvo vakanzwa kuti paiva nerubatsiro rwepachena.
Pakaitwa mobilization community yedu yakadini yakaresponda zvakanyanya especially ku district rekunyanga. Uko kwaka respond kwa shakanyanyisa. I think wakabatsirana na honorable minister wa Osipamandwanzira wakakwanisa kumobilize. Saka makeses akawanda akabva auya zvekare.
Chiremba mafaune vanoti vana chiremba ava vakabatsira veruzhinji vange vachishaya mari yekurapwa uye kufambira vana chiremba vachibva kunzvimbo dziri kure. Mumwe wakayamurwa panguva iyi kuno kwamutare vaGabriel Mabota vanoti vanotenda zvikuru nekubatsirwa kwavakaitwa sezvo vainetsikana nechirwere chemoyo vachishaya mari yaidiwa kuti vazovhiyiwe.
Haini ndabatswa mune zvakawanda kubvira gore ra 29 ndainge ndichirwa nechirwere chemoyo. Asi kuyo kwakaita maya doctor ekuindia aya ndakwanisa kubatsirikano nekuti ndarapwa pasina kubhadhara. Asi pamakore sapa ndazvaindinetsa kuti ndirapo nekuti isu kumhuri kwedu hatina mari yekuti tikwanise yakwasaundisa sina kuti ndiuye ndirapwepo ndiuye ndishapwepo pano pa hospital. Asi ndinotenda chaizvo nezvaitika izvi. Ndinoti aiwa dai vakwanisa kuzodzoka hei zvakare makore anotevera nekuti tirimo wakawanda vanorwara nechirwere ichi.
Valove Mods naMarira mumwe wakabatsirwa. VadzinaMarira vakaita tsaona nemudhudhudhu masvondo maviri apfuura vari pabasa vakatyoka gumbo mutsaona iyi.
Tenda mani kubatsirwa. Graarite gumbo rangu ranaka.
Chiremba akabatsira VadzinaMarira Dr. Rajan Sharma vanoti VadzinaMarira vachadzokera kubasa mazuva mashoma ari kutevera sezvo vanenge vapora.
He has sustained the fracture for 2 weeks back. Now he operated him. Now he is absolutely okay now. And he will go to his job and or his profession very soon.
Mumwe mugari akaita rombo rakanaka rekurapwa pachena vafungwa chakandinakira vanoti vange vasina mari yekuti varapwe.
Ani ndinofara kurapwa zvozitaita zvekubatsirwa ngekuti ndakanga ndisina mari yekuti ndaigona kuzvirapisa. Saka ndinofara ngekubatsirwa kwendaizwa ngevanhu vakautirapa.
Vana mazvikokota ava vanga vachitungamirirwa naDr. Rajiv Pradhan uye vanga vari muZimbabwe vachiita basa ravo kubva musi wa3 kusvika 13 Chivabvu. Vana chiremba ava vaishandira vari kuzvikwata zvemuzvipatara zvinoti Mutare Provincial Hospital, Nyanga District Hospital uye nepasa kubva District Hospital pasi pechirongwa cheRotary Medicare Project Vocational Training Team to Zimbabwe. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekushaya vana chiremba vane unyanzvi vanoshandira muzvipatara zvikuru zvehurumende uye vanhu vakawanda havana mari dzekuti varapwe sezvo zvinhu zvakaoma munyaya dzezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Amoyo.
Muimbi ane mukurumbira Selma Mutukudzi anoti ari kufadzwa nebasa raari kuita rekuedza kupedza urombo mumadzimai pasi pechirongwa chesangano re1. Selma akasarudzwa semumwe vaimbi vechidzimai vari kushanda nesangano re1 mukutsvaga nzira dzekusimudzira madzimai munyaya dzezveupfumi. Selma nezuro akabatana nesangano iri nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai munyika apo vakaparura rwiyo nevhidhiyo pamabiko akaitwa kuBook Cafe nezuro manheru. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naSelma kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Ve1.org vakaongorora kuti poverty kushaika kwemari munyika kuri kukanganisa madzimai kupfuura varume pakuti mukadzi ndiye anoriritira mhuri kazhinji, vane vana, vane hama, saka vane zvekuita zvakawanda mukati memba ende ivo vakashaya mari zviri kureva kuti mhuri yese iri kutotambudzika. Saka vakaongorora vakaona kuti zveshuwa-shuwa poverty iri kuaffecta kupfuura vanhurume. Ndo pakatangira kampeini yavo iyoyo.
Imi semadzimai anoita zvemitambo muri kubatsira sei pakampeini iyoyi uyezve makawanda sei madzimai emuAfrica?
taka record yo watu kuti strong girl taka batanidzi kwa chiri madzimai anoita 9 kubva kunyika dzakasiyana siyana ku Mozambique kwauya mumwe ku Tanzania ku Nigeria Gabon ku South Africa neniwo tandakangounganidzwa takawanda kudaro vakaona kuti zvakakosha kuti isusu semadzimai vanoita zvekuimba tikabuditsa rwiyo rinotaura nezvemeseji yayo tokuda kuedza kupushidzira iyi tinokwanisa kupiwawo nzeve vanhu vakateerera vakakwanisa kuitawo zvinhu zvinoshandura nyika aindo pavakaona kupusha kwedu ndosaka vakatishedza kuti tigoita chinhu
tinoona nezuro maneru manga muri kulauncha imi projekti yenyu iyi kubhuka fe zvakafamba sei uyezve makatambirwa sei
Ndonchi yakanakidza chaizvo. Tanga takaunganidza maripota vemakampani vanhu vakasiyana siyana takangouya tikaungana pamwe chete tikaridza rwiyero wacho tikaratidza vanhu vhidhiyo yacho navanhu vakaifarira takagamuchira zvakanaka chese zvekuti tikutotarisira kuti tichabatsirawo kuchinja mitemo yedzinyika dzakasiyana siyana tiwane chikurudzirawo madzimai
chimboti panzwisa yechimbo ichi
Inini pangu pandakaimba takaimba takawanda sekutaura kwandamboita ndakaimba ndichiti zvino yave nguva yekusimudzira mudzimai ukasimudzira mudzimai wosimudza nyika
muimbi Selma Mutukudzi achiita hurukuro naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari parunare muHarare
Muchirongwa chedu che live talk na 8:30 p.m. pa Women's Forum tirikutarisa mabasa arikuitwa nemasangano mukupedza urombo muvanhukadzi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei ma text message pa number inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutira tugo kufonerai.
Yashika nguva yatinoverenga tsambamboja dzenyu pamwe nema text messages amunenge matitumira pa WhatsApp nepa Facebook. Kana muchida kutumira ma message pa Facebook endai pa Facebook page yedu VOA Shona. Tinodzokurura zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Udzai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook yedu.
Munyori wekutanga uyo atanonzi Mukoma Douglas Manyoka vanyora vachiti varume verengaiwo yangu tsamba ndifarewo. Ndinoteerera nhau zuva nezuva ndinofara nenhau dzechokwadi dzamunotipa ndikwazirei mhuri yekwa chikaranga kugokwe ini ndiri nani zvangu kuno kubots ndofunga kubotswa nauku
mwanotiwo muri sei mukoma jonga nazulu ndinofara kunzwa idi maringe nenyika yedu yadai kuita manyamamire nepoto ameno afadonzi manyamamire nerongo here munhau dzamuri kutipa kubva kure kwamugere ikoko ndikwazirewo hama dzangu kuchimumvuri kwana manyika na chamvuri kudotito area uye vekwa maroto kurushinga kwa chief makuni ndini love more manyika
mumwe anoti anonzi Henry Chizomba achiti makasimba here mukoma jonga na mukoma blessing pamberi nekutipa nhau dzechokwadi tanzwa nenhamo vakomana kuno todawo kudzoka kunyika kwedu 2018 mujuru panyanga ndofunga kutaura zvesarudzo
hongo mwanotiwo chirongwa chedu cheve chidiki chamakaparura the connection chinoratidza kuti munotikoshesa isu vechidiki munotipa manyemwe team yeStudio 7 rambai muchigona kudaro vatereri mune jahwi moresai muri yangu yose yekwa mboma nevatereri vose vanondiziva ndini Donald Mamboma kumushagashe kumasvingo aiwa nguva yaita shanje jonga rega tiverenge musoro nawo zvakare
Zimbabwe yotengesa mangoda ayo pamusika muurongwa unopera mangwana
dare redzimhosva mukaroi rinorasa nyaya yanga ichipomerwa vatemba muliswa
vagari vekucholocho north vochema chema nekutyisidzirwa kwavanoti vari kuitwa pamberi pesarudzo dzeby election
vagari vemanikaland vosara vachinyemwerera zvitevera kubatsirwa pachena navana chiremba vekuindia
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini jonga kandemire nichiti murare zvakanaka vateereri
nenwenyu blessing zulu doxia mina chris gande najonga munhau dzechirungu